Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina chikumi 27 2024. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti nezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuchikwata chinotungamirirwa nava Jameson Timber dzanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kudare nhasi. Hurumende yeAmerica inoti yakazvipira kushanda nenyika dzemuAfrica kuitira kudzivirira nyaya dzevanopfurikidza mwero. Asi hurumende yeZimbabwe inoti aya manyepo. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuchikwata chinotungamirirwa nava Jameson Timber avo vakasungwa nevamwe vebato ravo makumi masere dzanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti dzitongwe dzichibva kumba. Mapurisa nhasi anodziwo afumobata jongwe muromo achienda padare apo vamwe vanhu vabva vatangawo kuratidzira. Nengo dzebato rinopikisa idzi dzanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso sematsananguriro egweta ravo vaagents gumbo.
Tichitotanga kusvika tatanga kutorwa nehana kuti sei mapurisa achizara pai padare, saka dare rabva raramba kupa bail kuvanhu vedu vakasungwa.
Kunyimwa kwevanhu ava mukana wekubvisa mari yechibatiso hakuna kushamisa vamwe vanopikisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakange vatotaura nezuro pamusangano wedare ravo repolitibiro kuti vanopikisa vari kuda kukonzera kusagadzikana pamberi pemusangano weSADC uri kuitwa muHarare.
The law will take its course without fear or favor. Atidi mesa mkono todzisvasanga.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu richitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vanoti
mvumo remutemo wekodzero kuratidzira irimo and inotaura kuti munhu mumwe nomumwe anokwanisa kuratidzira zvisina yatingati ma restrictions as long as kuratidzira kwacho kuri peaceful.
VaMasie vativo havasi kushamiswa nenyaya yekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kwaitwa vatimba nevamwe vavo.
Zvinhu zvatagara tichiona kuti kana uchingobva kubato rinopikisa kana kana uchipikisa hurumende pese paunongoenda kucourt especially kumamajisi courts uku vanotokunyima bail and vanokuda kuti ugare uri mukati.
Mapurisa abva asungawo amai Phyllis Pikitai, mudzimai wava Roland Hondongwa, murairidzi akaremara, akasungwawo nemapurisa musi wa16/10. VaHondongwa avo vakaremara vanoti vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti vaHondongwa inhengo yesangano ravo uye vashora zvikuru kusungwa kwemudzimai wavo.
Hurumende yavaMnangagwa iri kutiratidza utsinye hunotyisa hwekuti titotoona kunge titori mugehena risati tapindamo. Mudzimai wavaHondongwa anosungwa nemhosva yekungobata placard rekukumbira kuti murume wake uyo anorarama neurema asunungurwe. Nezuro akaenda mudzimai wavahondongwe kuHarare remand achida kuvapa medication yavaida akarambidzwa kuvapa. Pari zvino kutaura kwati kuti vahondongwa vasati vageza kubva musuwa vakasungwa havagone kuzvigezesa voga. Kutaura kuno vahondongwe vanotariswa kunzi vakwire masteps kuti vapinde mumasels avanorara, asivo havagone kufamba, hapana uche, hapana mubatsiro, hapana chiva. Hondongwe havagona kudya vega, vanosidya vachitopakwa nemukadzi wavo. Hapana chiri kuitwa neprison system kuti murume uyu abatsirike. Zvakaita kuti mukadzi wake paakavaona nezuro arwadziwe, nhasi paaenda kudare achiratidzawo kuchema kwake, achiratidza kushungurudzika kwake zvemakodzero dzaainadzo muconstitution, achitarisira kuti pamwe ari kuudza hurumende ine hanya inogona kunzwawo tsitsi ikapa murume uyu wake bhel kuti kana aine mhosva yaakapara atongwa ari kunze, kana achizovharirwa avharirwe ari painewo mafacilities anokwanisa kumuchengetedza. Asi nhasi mudzimai wake asungwawo akandwa mujeri.
Asi mutauriro wemapurisa Commissioner Paul Nyati vari kuramba kuti mapurisa ari kutarisa kuti wabuda mbamani kana vanhu vachida kuratidzira kana kuita misangano yavo.
Vanhu vanenge vachiedzera mitemo vakatedzera maprocedure acho musangano vanongozi.
Zvichakadaro, nhengo yezanu PF vaMike Chimombe nemumwe wavo vaMoses Mpofu, avo vari kupomerwa mhosva yekuba mari inosvika mamiriyoni manomwe kana kuti 7 million United States dollars kubva kuhomwe yemutungamiri wenyika yekutengera varombo mbudzi kumaruwa kana kuti presidential goat scheme, vadzoserwa kujeri zvakare sezvo dare rati richaenderera mberi mangwana richizeya chikumbiro chavo chekuti vopiwa here kana kuti kwete mukana wekubvisa mari yechibatiso. Hurumende yeAmerica inoti yakazvipira kuwedzera zvirongwa zvekusimbaradza ukama pakati pemauto enyika iyi nemauto enyika dzemuAfrica kuitira kudzivirira kusagadzikana kunounzwa nevemapoka anopfurikidza mwero. Asi hurumende yeZimbabwe inoti aya manyepo ichiti America haidi kubatanidza nyika dzemuAfrica asi kudziparadzanisa. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau padande mutande nhasi mushure mekupetwa kwemusangano wevakuru vakuru vemauto venyika dzemuAfrica wanga uchiitirwa muBotswana pasi pemubatanidzwa weUS Africa Command kana kuti AFRICOM, mukuru weuto rekuAmerica anotungamira zvirongwa zvinoitwa muAfrica General Michael Langley vati nyika yavo inodisa chose kubatirana pamwe neAfrica mukusimbisa mauto emudunhu rino.
We are AFRICOM and the US government is here because we have common values.
Tine muono wakafanana panyaya yekugadzikana kwenyika dzedu. Naizvozvo mukushandidzana uku, tinoisa zvido zveAfrica pamberi. Isu tochibatsira nezvikwanisiro. Ndinovimba kuti kana tikashanda pamwe chete, tinogona kupedza kusagadzikana mudonho reAfrica.
Vaenderera mberi vachiti America inoshora chose mashoko ekunyepa anobuditswa nenyika yeRussia senzira yekusvibisa chimiro chakanaka chenyika yavo.
Those campaigns from the Russian Federation on
tiri kuona zvedu nyika yeRussia ichitenderedza manyepo pamusoro pezvirongwa zvedu senzira yekuda kuwana rutsigiro mudunhu reAfrica. Izvi zvakaipa uye tinoti ngazvimire. America inoda kushandidzana zvakanaka nenyika dzemuAfrica.
Taedza kubata muzinda weRussia muZimbabwe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi tanga tisati taona mhinduro patazoenda pamhepo. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba vaudza Studio 7 kuti nyika yeAmerica ibere rakazvipfekedza makushe egwai.
So zvinobva zvabatanidza kuburika chokwadi chemashoko akatarwa nani naPresident vari kuRussia kuti donzo reAmerica hakusi kuda kubatanidza Africa kana kubatsira Africa, kuda kutsvaka wedze kutsekenudza kuti vapinde vaise mweya wakaipa pakati pevakidzana vanga vachidyidzana. Ndo patine dambudziko neAmerica ipapo.
Vacharamba vati kusakokwa kweZimbabwe kumusangano wanga uchiitwa kuBotswana uyu kunoratidza umbimbi ndoga weAmerica.
Chandisiri kuziva ndechekuti simba radzinesekuriti yemuregion muno uri yepakondinendi yedu yeAfrica inobudirira sei kana dzimwe nyika dzichinzima mukwani imi munokwana, asi dambudziko riri rekondinendi yese, riri yeSouthern African region yese.
Gweta uye vari nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, amai Jacqueline Sande, vati hurumende yeZimbabwe inofanira kuzvinzvera kuti sei isina kukokwa kumusangano mukuru wakadai nenyika ine simba kudarika dzimwe dzese pasi rese.
Tichida kuona kuti izvo zvakanakira Zimbabwe ndezvipi, kurerekera kuNATO kana kurerekera kuBRICS. Zvino zvinenge zvifana kuti zviongororwe zvakadzama kuti ukama hwedu nenyika yeRussia zviri kutibatsira papi, uye kusawirirana kwedu nenyika yeUnited States zviri kutibatsira papi.
Imwewo nyanzvi mune zvekudyidzana kwenyika uye vari mukuru wesangano reThe African Cause Trust vaElton Ziki vanoti Zimbabwe haingadyiwi sehove yakasvinura, ndiko saka isina kukokwa neAmerica kumusangano wevakuru vakuru vemauto uyu.
Ziva kuti maAmericans haawirirani nemuono wekusvinura kwakaita Zimbabwe. Saka kurega kuti Zimbabwe inge iriko kumusangano uyoyo, vanotoziva kuti Zimbabwe inozvimiririra nekuzvidzivirira munyaya dzekuchengetedzwa kwerunyararo kana kudzivirirwa kwenyika ino.
Mumusangano nevatori venhau nhasi, General Langley vati nyika yavo yawedzera kudyidzana kwayo nenyika yeZambia. Izvi zvinobva zvakuchidzira bongozozo ranga riripo mazuva apera rakakonzereswa navamunangagwa mushure mekunge vaudza mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin kuti America iri kusarura Zimbabwe asi ichibatsira dzimwe nyika dzinoti Malawi neZambia. Mashoko aya haana kufadza dzimwe nhengo dzedare remakurukota eparamende yekuZambia, idzo dzakati dzaida kuti vamunangagwa vamedze mashoko avo. Musangano weAfrican Chiefs of Defence Conference uyu wakanangana nekusimbaradza mauto ehurumende dzemuAfrica kuti vakwanise kurwisana nezvinetso zvekuchengetedza nyika dzavo, kunyanya zvinokonzereswa nemasangano anopfurikidza mwero. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vamwe vabereki vekuchiredzi kumasvingo varikumbira hurumende nemasangano akazvimirira oga kuti vavavakirewo zvimwe zvikoro sezvo vana vavo vari kufamba nzendo refu kuti vaende kuzvikoro izvo zviri kure zvikuru. Izvi zviri kupa kuti vamwe vana vagume vasiyira chikoro panzira. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yakaitwa nekanzuro yeChiredzi Rural District Council kana kuti Master Plan Research yakaburitsa pachena kuti vana vanosvika zviuru zvina vakasiyira chikoro panzira gore rapera nekuda kwekufamba nzendo dzinosvika makiromita makumi maviri kuenda kuchikoro chete. Pane vakasiya chikoro ava vasikana ndivo vakawanda. Gore rapera chete vasikana zviuru zviviri nemakumi matanhatu kana 2060 vakamanikidzwa kusiya chikoro, ukuwo vakomana chiuru chimwe chete nemazana masere nemakumi matanhatu 1860 vakasiyirawo chikoro panzira. Mumwe mugari wemurayiro wachikutu kuchikombedzi vaHappiness Velem vanoti dambudziko rekushomika kwezvikoro riri kukanganisa kodzero dzevana vavo.
Tondori nedambudziko hombe rezvikoro nyanyisa kuno kwedu kuno kuchiredzi South kuno ndokune challenge yakakurisa. Ozi mwana anofamba 25 to 30 km every day. Mwana uyo anomuka mausiku achidzoka usiku. Mukazvicharisa moto unoti ainenge iri risky chai.
Sabhuku Esther Chikutu vemurayiro kwachilonga vanoti zvikoro zvesekondari zvichoma mudzivo zvave kuita kuti vanasikana vazororwe vasati vabva zera.
Vamwe vana vanondogara kunzvimbo dzechikoro idzodzo. Pakugara paya vamwe vanotora advantage yekuti vatowana chivadzimai. Nekuti akagara kudero iwe mai nababa unenge ro kuno kumba zvinozoita mwana kokwa kudi hauzvizivi. Nongozoona mwana vava nepamuviri.
Vamwe vagari vanoti vamwe vana vakutogarira pedyo nezvikoro apo vanoroja padzimba dziri pedyo nechikoro chavo zviri kuita kuti vamwe vasikana vapedzisire vava kuita pamuviri vosiya chikoro nekuti vanenge vasina vabereki vanovatarisa. Kanzuro yeChiredzi inoti dunhu iri rine zvikoro makumi mana nezvisere chete zvekusekondari, uye pazvikoro izvi makumi maviri nezvisere ndizvo zvakapiwa mvumo yekushanda zviri pamutemo nehurumende. Sazvigaro wekanzuro yeChiredzi RDC vaAspect Mashinga aidzi vaudza Studio 7 kuti vave kushanda nehurumende kuti vavake zvimwe zvikoro zvichitevera ongororo yakaitwa iyi.
Kwadi ndizvo zvakabuda mugwaro redu tinozvitambira, tiri kuti izvo pachange pachizovakwa zvikoro zvinosvika makumi maviri 20 kuitira kuti vana vedu vasafamba mitunhu mirefu vachiinda kuzvikoro zvesekondari.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi munyika vataungana ndoro vati hurumende iri kuzviziva kuti zvikoro zvishoma kune dzimwe nzvimbo uye iri kutora matanho ekuzvigadzirisa.
Sehurumende tine zvikoro zvakawanda zvatiri kuvaka. Tiri kuvaka zvikoro zvakawanda zvekuti tine tichiitira kuti vana vasafamba mitanho yakareba inokwanisa kudarika kana 5 kilometers kana vari kuprimary school kana kuti 10 kilometers kana vari kusecondary school.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevechidiki reMasvingo Youth Forum Muzvare Tendai Mafuka vanoti hurumende inofanira kuona kuti vechidiki havarasikirwi nekodzero yavo yedzidzo iyo iri mubumbiro remutemo.
Panhamba iri kutaurwa 2006 vazhinji vari kunzi vasikana. Bumbiro remutemo paseshen 27 rinotaura kuti hurumende inofanira kutora zviga zvakasiyana-siyana kunyanya kuvasikana kuti vawane mikana yakafanana nevakomana. Asi zvino zvodii kuti rino igore renzara wati chikoro hakuna wati harise mudzanga kuti kuvari kutsva kuvakarumwa dai nhau iyi yagadziriswa nekuti mangwana chazenge totaura kuti pane vana vari kupinda mumamereji vachiri vadiki, kune vana vari kufa pamusaka penhumbu, kune vana vari kuita zvinyedze mutoriro. Hurumende dai yationera kuti faundashini yevana yanaka.
Gurukota rinoona nezvedzidzo yepasi vatorerai mwoyo vanoti hurumende inoda kuvaka zvikoro zviuru zviviri nemazana masere kana 2800 kuti vana vakwanise kudzidza zvakanaka. Kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere dzidzo yaikosheswa uye vana vaidzidza pachena zvikoro zvichivakwa. Asi zvinhu zvakatanga kuenda mumawere kubva muna 1990 pakatanga kubhadhariswa mari yechikoro yakawanda uye vana vakawanda vakabva vatanga kusiyira chikoro panzira. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Nechokwadi kana tichiri kuzvitarisa yatingati
vamwe vana veZimbabwe vari kusungwa neZimbabwe Anti-Corruption neZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC nekumiswa pamberi pematare kwavana muzvinabhizimisi vaviri vari kupomerwa mhosva youori vanoti vaMike Chimombe navaMoses Mpofu mucherechedzo wekuti hurumende yakazvipira kurwisana neuori zvisinei nekuti waitwa nani. Asi vamwe vanoti kusungwa kwevaviri ava kungovhara vanhu maziso uye vachitarisa zvakamboitika kumashure havaone paine chinobuda. Vamwe vanotiwo uku kuda kubata vanhu kumeso kuti pasaongororwe nyaya yeuori hunonzi hwakaitwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Uori uhu hunonziwo hwakabata mumambure avo muzvinabhizimisi vaWignell Chivayo avo vanonzi vari pedyo pedyo zvakanyanya nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vari kuti hapana chiri kuitwa chine musoro ava vanoti ZAC yagara inozivikanwa kuti inosunga zvekuvhara vanhu kumeso nyaya dzichizongofa nekuora pasina ari kukanganiswa kana kukandwa mujeri. VaChimombe navaMpofu vari kupomerwa mhosva yekuba mari inodarika mamiriyoni manomwe emadhora ekuAmerica yehomwe yemutungamiri wenyika ine mari inoita mamiriyoni makumi masere nemasere emadhora. Mukuzeya nezvenyaya yeuori iyi, Jonga Kakandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira kufambiswa kwemabasa musangano reSocial Justice vaRuben Tendai Mbofana pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza. Atanga nekubvunza vaMbofana kuti vanoona sei zvaitwa neZAC.
Nechokwadi kana tichiri kuzvitarisa yatingati accept grants muchirungu, zvinoita sezvinhu zvakanaka kuti hurumende ichishanda neZimbabwe Anti-Corruption Commission tinoona kuti vanenge vakurwisawo uori watekeshera muZimbabwe. Zvinoita sezvinhu zvakanaka, asi ngatiregei kumanyira mberi. Ngati uzivei kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission payakatanga kuzvitiudza ruzhinji ndofunga kuti svondo rakapera kuti tiri kuda kuongorora nyaya iyi. Vakati vada kuona vaChivayo, vaChimombe navaMpofu nenyaya yeZimbabwe Electoral Commission nemari dziri kunzi dzakadyiwa idzi. Asi tiri kushamisika ndechekuti nyaya yeZimbabwe Electoral Commission hatichazvine zvayo. Taakunzwa nyaya yembudzi. Saka panofanirwa kuchenjererwa ipapo. Takamanya kupemberera kuti zvino uori huya hwaakurwiswa muZimbabwe, honai machinda maviri aazosungwa
ndidona inini kuti tinenge tiri kumhanya too much. Ngati bhongororai kuti hakusi tatrigere kekuti varume ava makapfumurirei vati zvayo.
Tinzwe kubva kuna Dr. Mavaza.
Chekutanga Rambofana ndinowirana nawo kuti yes, basa ratanga kushandwa zvake yaratidza kuti ine mazino yavakuruma. Ende zviya zvokuti vachibva havasi vasungwa, vachibvayo havasiwo vega mupari wemhosva panguva dzino. Hatingasunge nyika isi pamwe chete, totanga mumwe nemumwe. Hazvireve kuti kana vachibvayo vachinge vakapara mhaka vacharegererwa. Zvekuti vanogara pedyo nemutungamiriri wenyika kana kuti vakaona vatungamiriri wedzimwe nyika dzakaita seKenya neTanzania, haa, nekuda kwezvavari kuita vachibvayo nemuromo wavo usina mhare nenhunzi, zvinongoratidza kuti dzimweni dzenguva ndivo vari kutopa jambwa kumutungamiriri wenyika weKenya uyo akurwiswa nevanhu vake. Kana munhu achinge ane mhosva yake yaari kupara, mutungamiriri wenyika haamuvharidzire, haamuregedza achipara mhosva. Saka iko zvida kutotenda vanhu vezvati maita zvakanaka. Vanhu vangu vari kunyunyuta kuti kuwana vakaba mbudzi dzeda vakangonyarira kuti zii. Ko ivo president vabirwa mbudzi dzachona vakanyarira kuti zii. Chii chiri kuitika? Aiwa, imbwa inoruma haingo hukura hukura.
Rambofana Hanzi Zaki yaakurakidza mazino.
Mazino eZaki kazhinji kacho anonetsa kuzova kuti mazino chaiwo here kana kuti ndeaya madhencha aya anopfekwa nevanenge vati kwegurei vasina mazino chaiwo chaiwo vopfeka efeki. Nekuti dzimwe nguva Zaki sekuona kwatinoita isu vaongorori ndechekuti inogona kushandiswa kunyararidza vanhu. Tinenge taakutoona kuti yakutopinda mapolitical fights anenge aripo mudariro, wobvonzi Zaki enda ugonofungwa uyu tigomufikisa kuti zvaakuita izvi aakufarisa. Saka tinogona kufara hedu tichiti haa, Zimbabwe Anti-Corruption Commission iye zvine yazoratidza kuti inoruma, asi tinogona kufungawo zvakare kuti aiwa irimboshandiswa kunyararidza vanhu kuti ngavabve vasazope umboo huchazobata-bata vachivayo.
Dr. Mavaza, mataura mega emekuti vachivayo munhu ane muromo usingamharwe nenhunzi, zvinoreva here kuti dai vakaramba vakanyarara vaingodya muhuri imomo?
Kwete, chamunofanira kuziva ndechekuti tsamba yekutaura nyaya yehuri yakanga yanyorwa kare vachibva vasatana kutaura. Saka ava havana kusungirwa nyaya yekutaura kana nyaya yetsamba, vari kusungirwa nyaya yekuti pane mhosva yakaparwa iri kuonekwa. Mhosva dzavachibvayo dzakazobudawo nekuda kwevarume ava vadziri kuongororwa. Kana dziripo mhosva dzeshuwa vanosungwa.
Rambofana, imi sevana veZimbabwe muri kuuonawo here muchiunongedza uhworiwo?
Hongu wakandemiri hahuri kutaura chokwadi watekeshera nyika yese, wapinda kwese. Asi sekutaurawo kunoita vamwe vanoziva vanoti hove inotanga kuora musoro. Tinohuona and tinenge tichiti aiwa, kana Zimbabwe Anti-Corruption Commission ichinyatsoita basa nemazvo, haifanirwi kuita zvinhu ichisarudza kuti ava vanobatwa havabati, ngavabatwe vese.
Dr. Mavaza, sezviri kutaurwa navambofana kuti hove inoora kubva kumusoro,
kana tine umboo hwekuti mutungamiri wenyika anenge ari kuita uhuri, buritsai umboo ihwoyo kumapurisa, kuzati kana kuvamiririri venyu muparamende vatingati nhengo dzeparamende, muvaudza kuti aiwa, ndine evidence yekuti mutungamiri wenyika ari kuita uhuri. Ipapo mutungamiri anobuda ozvichenusa, kana atoda kuzvichenura anodzika pachigaro neparamende kana nevana veZimbabwe, nekuti panenge pane umboo.
Rambofana, tipende chirongwa, zvinoshanda here zviri kutaurwawo naDr. Mavaza izvi?
Ndo panondidza pacho. Kana kumapurisa kwacho ivo vazoitawo zvivii zvokuti tinoda kunoferefeta nhingi nanhingi anonyembe dzinotyisa, hapabudi manje vakandemiri. Ndosaka muchizoona kuti nyaya dzakawanda dzinongozoramba dzakanyararwa.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira kufambiswa kwemabasa musangano reSocial Justice vaRuben Tendai Mbofana vari parunare kuKwekwe. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza vari parunare kuBritain muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvegakava revari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden navaDonald Trump. Gakava iri riri kuitwa mangwanani nenguva dza4. Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
sechave chigariro mugore rinenge richiitwa sarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica. VaJoe Biden navaTrump vari kutarisirwa kutatsurana vachitaura nyaya dzezveupfumi, magariro evanhu, utano, nyaya yepfuti, kudyidzana nedzimwe nyika nezvimwe. Munhoroondo yeAmerica, magakava akatanga kutepfenyurwa paterevhizheni muna 1960 pakati paSenator John F. Kennedy vebato remaDemocrats nevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika va Richard Nixon. Vanomirira sangano reNational Democratic Working Group rinotungamirirwa navaJob Sikala muAmerica vatafanzwa munjanja vati vari kutarisira gakava iri zvikuru.
Varuma vamangange avo akasobvira mugore ra 2020 ndotondera iyo gakava ravakaita vaBiden vakabuda vari pamberi. Ranhasi riri kutaurwa iri riri kunzi ndo gakava remangange.
Vamunjanja vatiwo,
tinoona kuti panyaya iri apapa ndee matarisiro ekuti varume ava vati kwegurei vachinaro here simba rekubata basa reutungamiri hweAmerica kubva muna November panenge anenge akunda.
VaTrump navaBiden vanowirirana kuti Ukraine inofanira kubatsirwa, asi hapana kuwirirana kuti izvi zvoitwa sei. VaTrump vanoti Ukraine haifanire kungoita mari yekupiwa pachena.
We're looking at it right now and they're talking about it and we're thinking about making it in the form of a loan instead of just a gift.
Ndirikufunga kuti detava pachiri chikwereti, kwete nguva pachipo chavasingadzoseri. Tinoramba tichingopa vanhu zvipo zvemabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora.
VaBiden vari kutungamira mushandira pamwe wenyika dziri kubatsira Ukraine uye vapanyika iyi mari inodarika mabhiriyoni zana nemakumi manomwe nemashanu kana kuti 175 billion. Vanoti America ichamira neUkraine kuzvidzivirira kusvika yakunda nyika inoda kuipamba isina kana kutadzirwa.
The United States walks away, it will put Ukraine at risk. Europe is at risk. The free world will be at risk.
America ikasiya Ukraine iriega zvinoipinza munjodzi. Kana Europe iri munjodzi, nyika dzose pasi rino dziri munjodzi uye dzinogona kukanganiswa zvakanyanya.
Panyaya yeIsrael, vaviri ava vanogara vachikandiranawo makobvu nematete pakuti ndiani sawira mukuru weIsrael. Vamwe vanotsigira bato remaRepublicans vachitungamira sangano reGlobal Exchange Program International vaInnocent Ndenda vati vari kutarisira kuti vaTrump vachataura zvinomwisa mvura.
Isu wemurangariro wakavhurika kureva kuti maconservative tichitarisa makore mana vari pachigaro kana hondo imwe yakarwiwa pasi rose. Iko zvino kudeuka kweropa nyika dzakawanda, mitengo yakwira yezvinhu, unobva waona kuti huswa hwenyati ndohuri mudumbu huri pamuromo inotofa nawo.
Asi izvi zvapikiswa naamai Lucy Chikowero vanotungamira sangano reMTC Educate a Girl vanotsigira maDemocrats.
Ndinenge ndichitarisira kunzwa ndidzo dzakaita sana reproductive health dzinonyanyobata madzimai nevechidiki. Zvakare nyaya yemikana equal opportunities pamadzimai nevanhurume ndoimwe zvakare dzandinenge ndakateerera. Ndichifara zvakare nekubata kuri kuitwa maimmigration policies navaBiden.
Nyaya yekuti hondo pakati peRussia neUkraine uye Israel neHamas dzopedzwa sei ndeimwe iri kutarisirwa kuzeiwa pagakava iri. Gakava remaminetsi makumi mapfumbamwe iri riri kuitirwa kumuzinda wenhepfenyuro yeCNN kuAtlanta, Georgia. Vanenge vachikokera gakava iri vatori venhau veCNN, Jack Tepper naDana Bash. Evans Zininga, VOA News, Washington, D.C.
Munhau dzemitambo, mumutambo weCOSAFA Africa Cup, Zimbabwe yakunda Comoros 1-0 muGroup B. Zimbabwe mitambo iyi iri kutambirwa kuSouth Africa. Uyewo mune dzimwe nyika dziri muGroup B makare, Zambia iri kutamba neKenya pari zvino, uye iko zvino Zambia yakarwa 2-0 neKenya. vatereri musa kanganweo kuterera chirongwa chedu che Live Talk Women's Roundtable na 8 PM apo tiri kutarisa nyaya yemamiriro akaita zvinhu kumadzimai munyaya dzezveupfumi nekuwana mabasa panguva iyo hurumende iri kuita magungano maguta makuru ekukwezva vamwe vasiri kushanda kuti vawane mabasa muhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare raMajor Street Court ranyima mukana wekubhadhara mari yechibatiso kunhengo dzeCCC dzakasungwa musi wa16 Chikumi. America inoti yakazvipira kushanda nenyika dzemuAfrica kurwisa vanopfurikidza mwero, asi Zimbabwe inoti izvi ndezvemugotsi matsuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhla ka-27 Nhlangula 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje,
elizweni leli amalungelo oluntu vele kayisiyonto eqakathekiswayo, lilizwe okubuswana ngodlami, lilizwe okwethuselwanayo daily.
Umthethwandaba kamantshi Harare namhla walile ukukhulula abasekeli bebandla eliphikisayo le-CCC ngemali yesibambiso i-bail, kwathi abathathu labo babotshwa ngamapholisa.
That's also absolutely false. We have no bases in Zambia. We have no plans to put one there.
Okokela ibutho le US Africa Command uvuma kuba basekela kakhulu le Zambia, kodwa uthi abenzi lokhu ngoba belenkamba yebutho kulelo lizwe. Kule ngxoxo mpikiswano phakathi kwamongameli Joe Biden nowayengumongameli umnumzana Donald Trump namuhla kusihlwa eyokulungiselela ukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthethwandaba kamantshi eHarare namuhla walile ukukhulula abasekeli bebandla eliphikisayo le-CCC abangamachumi phose ayisitshiyangalombili 78 ngemali yesibambiso i-bail. Umantshi uthe abasolwa bona abagoqela owake waba ngusenetha umnumzana Jameson Timba ngabantu abalodlame abalakho ukuphazamisa ukuphenywa kwecala labo nxa bengakhululwa kumbe ukubaleka elizweni. Kusenzakala lokhu phakathi emthethwandaba, phandle amapholisa e-riot begijimisa abantu abatshengisele phambi kwenkantolo besithi uThimba labanye bakhe kumele bakhululwe. Ekutshengiseleni lokhu, amapholisa abophe abantu abathathu abagoqela uPhyllis Pikiti ongunkosikazi kaRonald Wondongwa oyisiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-ATUS, yena obephethe igwaliba elikhuthaza umthethwandaba ukuthi ukhulule umyeni wakhe. Umantshi uthe uThimba labanye bakhe bazaqhubeka bevalelwe andubana baphindele enkantolo mhla ka-10 ngenyanga ezayo. Igqwetha labantu laba umnumzana Agency Gumbo ukusolile kakhulu ukuncitshwa kwabo i-bail. Umnumzana Timba labanye bakhe babotshwe mhla ka-16 besethusa icala lokwenza umhlangano ngaphandle komvumo lapho abathi batshaywa khona kakubi ngamapholisa. Ukutshaywa kwabo kuza lapho umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kulabantu abajonge ukuphazamisa ukuthula elizweni bona athi bazabanjwa ngesandla esilukhuni. Umnangagwa wethula amazwi la izolo esemhlanganweni weZANU-PF Politburo. Abanye bathi engaba esesaba ukuthi uzulu eZimbabwe ulakho ukutshengisela
esola uhulumende wake njengalokho kwenzakalayo kwele Kenya kulezi nsuku. Untungameli Nkomo we Studio 7 uxoxele nobhalajikelelo enhlanganiso elwela amalungu loluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Elizweni umuntu ophazamisa ukuthula uma sisiya ngeqiniso nguye ophethe ilizwe labo Wikinele labo Moses Mpofu. Kulusizi ukuthi elizweni akula abantu sibili abathanda ilizwe ngoba ngaba wanti ilizwe leli balithanda. Besingaza ke sihlale sigoqa izandla ngendlela ilizwe litshontshelwa ngayo imali. So mbona ngazathi umuntu odala ukuphazamiseka elizweni nguyena lobaba ophethe ilizwe. So ukuthi ethi kulabantu abazama ukuphazamisa ukuthula elizweni, ukuthula akukho elizweni ngenxa yakhe osethethe ilizwe waliphambanisa walenza nje ispaza shop labantwana bakhe. So konke lokho akuchoyi kwethusela abantu lani lani. Mhlazana abantu beZimbabwe bayafika esimeni sokuthini enough is enough. Amabala akhe wona lawa uzazisola ngawo.
Ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe sikhuluma nje ungathi kuminjani nxa sikhangela konke okwenzakalayo khonokho kubotshwa kwabe CCC ukutshaywa ngamapholisa lokwethuselwa kwabantu okwenziwa ngumongameli Mnangagwa.
Elizweni leli amalungelo oluntu vele kayisiyonto eqakathekiswayo, lilizwe okubuswana ngodlame, lilizwe okwethuselwana yodeyili, abahlali abavunyelwa ukuthi bebe lelungelo lokutsho abakufunayo betho labangakufuniyo. Wonke umuntu nje laba abaphethe amandla benza santando ngabala ndaba lokuthi abantu abafunani. So kungaze kuthiwe kulelanga kungakhulunywa ngalo, thina okokuqala kuyadingakala ukuthi abantu bekhunduzwe ukuthi ilizwe leli alisilo lefemili leyodwa, lilizwe labantu abaningi. Akuna individual eyahambisa iyakulwa yodwa kwalo abantu abaningi babe lwisana loncindezelo irrespective of ikhala ukuthi lwaluvelelanga. Kodwa kathesi abantu sibileqinisweni bahluthwa ngabafo wabo abantu abamnyama abafana nalathi. Yiba bathi even uma bekhuluma lathi daily basitshela ngokusitshaya into ezifana nayo. Kulusizi lokho.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngunobhalajikelelo enhlanganiso lelamalungelo oluntu ibhethu likaZulu. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe Studio 7 ekhona le kwele eseZimbabwe kobulawayo. Kusenjalo osomabhizimusi abalobudlelwano lebandla leZANU PF umnumzana Moses Mpofu lomnumzana Mike Chimombe abetheswa icala lokutshontsha imali kahulumende edlula izigidi zamadola eMelika ezisikhombisa i-$7.3 million eyikhangelane lokuthengela abantu abaswelayo imbuzi. Labo bamiswe phambi kwenkantolo, ababili laba babuyiselwe esitokisini njengayizolo ngoba umthethandaba awukaqedi ukuhluza isicelo sabo sokuthi bakhululwe nge-bail. Ngesikhathi kulokufuthelana phakathi kweleZimbabwe leZambia, elemelika liyavuma ukuthi seliqinise ubudlelwano lelizwe leZambia kwezomvikela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wakhona nangobudlelwano lobu emhlanganweni awenza lomkhokheli weRussia umnumzana Vladimir Putin ekuqaleni kwayena le inyanga. Intatha izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kweleBotswana.
Usibalukhulu webutho le-US Africa Command kumbe AFRICOM amafitshane umnumzana Michael Langley uthi ngempela ilizwe lakhe liseliqinise ubudlelwano leZambia kuhlangothi lwezomvikela. Umnu Langley ubekhuluma namhla lentatheli izindaba ekupheleni komhlangano we-Africa Chiefs of Defence oqhutshelwe eHebron. Kodwa umnu Langley uthi noma nje ubudlelwano beMelika leZambia sebuqinile, akusiloqiniso ukuthi bafuna ukwakha inkamba yamasosha elizweni lelo.
That's absolutely false. We have no bases in Zambia. We have no plans to put one there. We work closely. We have a deepened partnership.
Awulaqiniso kuloko lokuthi sifuna ukwakha inkamba, akulanto enjalo. Sisebenza kuhle leZambia, sesiqinise ubudlelwano kwezomvikela leZambia, kodwa akulamacebo okuba lenkamba. kodwa sesiqinisile sibili ubudlelwane.
Okungezwani kweZimbabwe kanye leZambia phezu kwalolu daba sekufinyelele emaofisini awenhlanganiso yeSouthern African Development Community kanye leAfrican Union. EleZambia yilwe eliphanyekele lolu daba unhlanganiso lezi kulandela inkulumo kaMnangagwa azahlangane lomunye wakhe weRussia uPutin. UMnangagwa ukhala ngokuthi eleMelika selibambisene labo makhelwane abafana lemalwaye kanye leZambia ibanikeza uncedo kwezomvikela iZimbabwe isisele phandle. Ocubungula ezombusazwe uMnumzana Zenzo Moyo uthi eleMelika lilelungelo lokukhetha amazwe lobudlelwane lawo.
Izwe laseZambia lilalo ilungelo njenge sovereign country ukuthi lakhe ubuhlobo la noma yilipi ilizwe elifisa ukwakha ubuhlobo lawo. Ngicabanga ukuthi ilizwe laseZimbabwe liyaphazama mali ngaqala manje ukuthi li-complain ukuthi indaba ilizwe laseMelika lisakha noma liqinisa ubudlelwano balo lelizwe laseZambia noma kuyipi indlela.
Umnumzana Moyo uthi eZimbabwe selizibona lithiwe phandle kuse likhonona phezulu kwalolu daba.
Singakufanisa lokhu lempi eyenzakala elizweni laseUkraine, leRussia, leEurope ngoba iEurope yakhetha ukwakha ubudlelwano oyifuna ukwakha ubudlelwano leUkraine. Ilizwe laseRussia selibona engathi okwenziwa yiEurope eUkraine indlela yokunyonyobela ukuzo kulwa lelizwe laseRussia.
Kusenjalo uMnu Langley uthi eleMelika kanye lamazwe e-Afrika kumele alwisane lo ongakhuluma iqiniso okwenziwa yiRussia yona ezama ukudala ubungane lamazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika.
That was one of the challenges that was illuminated now.
Okunye uphume emhlanganweni lo yikuthi amazwe awe-Afrika athi iRussia ayikhulumi iqiniso yikho icina ingena kwamanye amazwe. Lo ayisiwo umbono we-Africom kumbe iMelika kodwa ngumbono wamazwe awe-Afrika.
Umhlangano oqhutshwe eHabron wona ochiye phandle leZimbabwe ubuhlaziya isimo sezomvikela kuzwekazi le-Afrika. Elebotswana licele ophethe uhlangothi lwezomvikela esigodlweni seZimbabwe kulelo lizwe ukuba angene umhlangano lo. Lokhu kuza ngesikhathi kulongahlaliseki kakhulu emazweni angentshonalanga kwezwekazi le-Afrika kulokuhluthuna intambo zombuso libutho okungekho emthethweni. ELeRussia lizama ukugxila impande amazweni aguqelele eBurkina Faso, Chad, Gabon, Guinea, Mali, Niger lamanye. EleMelika lalile nkamba yebutho eNiger esivalwa. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngiSabron kwele Botswana.
Umncintiswano wokuqala weWorld Robotic Olympiad uqale namuhla ekolitshini lemfundo yaphezulu eNational University of Science and Technology ngaphansi kwesihloko esithi Earth Allies. Abancintisanayo bavela ezabelweni ezehlukeneyo zelizwe njalo bazobonisa ubungcitshi babo ekwenzeni okutshiyeneyo besebenzisa imitshina yamakhompyutha. Kubika uBathabile Dlamini.
Inhlanganiso yeGirls in STEM Trust ixhasane lezinye ezigoqela iBulawayo Tech Hub, iEconet, iTelco, Educate, iCaps, iOld Mutual, Google, iIrish Aid, iUnited Nations Economic Commission for Africa, leWorld Robotic Olympiad, ekuqhubeni umncintiswano wokutshengisa ubungcitshi kwezemitshina yamacomputers, lokunye ngokuphuma lendlela ezingasetshenziswa ukuthuthukisa lokulondoloza umhlaba. Abazancinta lapha bazaqhubekela phambili ukuyamela eleZimbabwe kweleTurkey ngolwezi lonyaka. Abahleli balumncintiswano batshengise ukujabula ngomncintiswano lo ofake umntwana oyinkazana phambili endabeni zemitshina yakulezi insuku ezigoqela inombolo, ubunjinela okubizwa ngokuthiwa yi-science technology, engineering and mathematics kumbe i-STEM ngamafitshane. Unkosikazi Glenda Ncube osuka kunhlanganiso yeBulawayo Tech Hub ulandisa kabanzi ngomncintiswano lo.
Ama students banikwe challenge ukuthi kumele yenze irobot elile purpose. So for this particular challenge i area ekade i option for abantu ukuthi bayenze ama robot ethiwa yi sustainable future. The second area was forces of nature ukuthi we need to be able to ukuhlala lezinto ezinjengama natural disasters that can happen.
Osakhulayo okumncintiswano weWorld Robotics Olympiad uMnumzana Treasure Sibanda ukhuluma ngakwenzayo.
Siyenza iproject yokuthi si replace ama fridge in a safer way yokuthi is sustainable, asilimazi umhlaba ngokugcina kwethu ukudla kwethu.
Unkosazana Sophia Mloyi, oyingxenye yabancintisayo, uthi kuningi okubhekane labantwana abangamankazana abenza izifundo ze-STEM.
Wherever I go, most people discriminate me because
esihlangana lapho njengamankazana ayenza ama-science subjects ukuthi sihlangana lobandlulo esikhathi esiningi. Umphakathi ukhangelele ukuthi abantwana bangabafana kumele benze ama-sciences. Kodwa-ke mina sengizimisele ukuthi lanxa ngisiye e-university vele ngizaqhubekela phambili ngisenza ama-sciences.
Umnumzana Mark Sandile Nyathi osebenza labantwana kumncintisano we-robotics uthi kulamathuba amaningi awemsebenzi nxa abafundi bengenza okuphathelane le-information and communication technology.
Ama-skills lawa aqakathekile ukuthi abantwana bayafunde because ayabavula ingqondo. Kususa ama-career lawa ajayele ukuthi umuntu umntwana kulesinemfuba ngunesi, ufuba ngudokotela, ufuba ngezandla. Kulama-career amaningi endaweni ye-ICT.
Ilizwe leZimbabwe lingelinye lamazwe angamachumi amabili lantathu 23 akuzwekazi le-Afrika azaphatheka kumncintiswano ozaqhutshwa kwele-Turkey ekupheleni komnyaka. Amantombazana akumncintiswano oqhutshwa e-NUST ayisilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini i-60% besuka kubanga laphansi ezifundweni kusiya kubanga laphezulu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa namuhla agijimisane labatsha abatshengisele kwele Kenya bekhonana ngomthetho obunjwayo ozakhuphula intengo yempahla etshiyeneyo. Akula muntu obulewayo namuhla emigwaqweni kulandela okwenzakale ngolwesibili phandle kwedale lephalamende okubulewe khona abayisithupha abatshengisele besola umthetho lo. Umongameli William Ruto uthi gasoze asayine i-finance bill ibe ngumthetho welizwe ngoba kayithakazelelwa ngabatsha. Abatshengiseleyo namuhla bebesithi kumele asuke esikhondleni ngoba ebulalise abantu abangela macala. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Elerussia lihlasela ngamandla empumalanga yakele-Ukraine kodwa kukhanya ngani butholakale Ukraine lizimisele ukuvikela ilizwe leli. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Kweziphathelane leMelika, namuhla kusihlwa kulengxoxo mpikiswano emayelana lokhetho lweMelika eqoqwe yi-CNN ephakathi kukamongameli Joseph Biden lowayengumongameli umnumzana Donald Trump sebelungiselela ukhetho oluzaqhutshwa lonyaka ngolwezi. Okunye okuzakhulunywa ngababili laba ludaba lomnotho, ezempilakahle ezibhekane labesifazane, kakhulu udaba lwe-abortion, abantu abangena eMelika ongekho emthethweni kanye lokunye. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Butler Tambo odabuke eZimbabwe ohlala khonapha eMelika.
Into ezimqoka okwamanje into leyo yokungena kwabantu esingathi migration yokungena kwabantu ikakhulu khona ukuthi uma singakhangela ukuthi I think over 2 million abantu abangenileyo mostly from the southern borders bangena bevelela emazweni mostly from South America land bangena bagcwala elizweni. So khonoko ngenye into abangaxoxa ngayo khonoko ukuthi u-former president u-Trump wayengomuntu wayesethi yena ufuna ukufaka i-fence inkalakatha yokuvalela ukuthi abantu bengangeni elizweni, yinto yokuqala engiyibonayo. Kodwa kanjalo kunendaba yokuthi yena wayengumongameli u-Trump kunendaba zakhe zongena enkantolo ephuma khonoko ukuthi setholakale engumuntu olamacala kwezinye indawo, yinto engakayenzakali elizweni lele leMelika elokuthi umuntu osebuye wawo wagwetshwa yena abe sesiba ngumuntu ukanjalo osesiba yini i-presidential candidate. Kodwa khonoko ukuthi bona ama-Republicans labanye abelizwe leli balokhu bengani ngabantu abamthandayo babu Trump, so kushuthi khonoko ngeyinto engabuya futhi khonapho.
Okunyeke
inflation ikhwelile sibili okuzwayo lapha eMelika, so ngathi kusiba nzima lokuthi umuntu enelise ukuthenga indlu lokuthi abantu benelise ukuphila okungconywana phansi kobukhokheli bukababo Biden. So khonoko ngezinto ezingaxoxwa ngazo. Enye into engabuye ixoxwe ngayo yindaba ezimpi lezi eseziqalile lezi esifana le e-Russia le-Ukraine, so ngezinto engizibona ezingaphuma kakhulu kungcuco nale kanti esikule ndaba kanjalo eyabo Israel. So izindaba ezingaphuma kakhulu kungcuco le abangayenza ntambama ukuthi kubona ngalo ukuthi bona bami ngapi kahle kahle kundaba zonke zona lezi ukwenza ukuthi abantu bemelika bese siba ngabantu abakhetha ukuthi hayi thina bese singani sifuna ubani ukuthi aphenduke abe ngupresident.
Yes, ngathi abantu vele batholani kungxoxompikiswano enje. Ngokubona kwakho
ilizwe leli ungalinanzelela kahle kathi Dlubi lirunwa into ethiwa ngama-policies ukuthi babekwazi ukuthi right lo mongameli ofuna ukungena yena ukhomba ukuthi ufuna uza kwenzani okungayenzela ukuthi impilo zabantu zibe ngcono. Kufana lokuthi uma sikhuluma ngathesi ngendaba ze-economy abantu bona bafuna ukuthi i-inflation yehle, abantu bafuna bebuyele esibangeni lesana sokuthi nxa umuntu efuna ukuthatha kumbe isikweletu zothathenga indlu and esuthi ayithole indlu lana with interest rate ephansi. Kathesi esikhayela ama-interest rate sefika abo-7% nxa umuntu ezama uthenga indlu lani lana kodwa kusaselo Trump wawukhanyuthi hayi ama-interest rate akubo 3%, 3.5%, 4% khona phana. So yizinto abantu ababezikhangelele khonokho kwe-migration khonokho esikhuluma ngakho. Abanye abantu sebezitsho ukuthi bona imisebenzi singani siphela sokugcwala abantu aba-undocumented.
Umnumzana Butler Tambo yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika obekoxa lo Gibbs Dubo we-Studio 7 ese-Virginia.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abantu abanengi babambe owangaphansi kulandela ukuvalelwa entolongweni kwabo somabhizimusi umnumzana Moses Mpofu lomnumzana Mike Shimombe okucatshangelwa ukuba batshayela esikhewini izigidi ezidlula isikhombisa samadola emelika $7.3 million okwakumele isetshenziswe ekuthengeni imbuzi ezidlula ingxenye yekhulu ezabantu abaswela emaphandleni. Ababili laba banikwa luhlangothi lwezokulima imali le ngomnyaka ka-2021 kodwa bathenga imbuzi ezedlula kancane eziyinkulungwane ezine 4,000 kuphela. Umpofu lo Chimombe kwakumele bencedise uhulumende ekuqhubeni uhlelo lwe-presidential goat pass-on scheme. Abachothoza lokhu bathi kunengi okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa okuveza inkohlakalo emangalisayo. Ukuze sihlaziye udaba lo Gibbs Dube we-Studio 7, uxoxe lomnumzana Gula Msaka okubandlale ZANU-PF, lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe. UMsaka usungula lingxoxo.
Asingeke sithokoze nxa kuthiwa kulabantu abayenza i-corruption elizweni ngoba i-corruption ngokwayo iyabulala ilizwe njalo iyikhensa eyabe lokhu ispreada emzimbeni welizwe. Kodwa ngakho ke mele sikukhangela ukubana i-corruption leyi aso Zimbabwe yodwa okuthiwa ile corruption e-Africa jikelele. Ukhanya wonke amazwe ayakhala ngaleyo corruption. So mele sikukhangele ngamehlo amabili ukubana i-corruption leyi ngaphela njani e-Africa, ayikhona eZimbabwe kuphela. Sikhangele la madoda emathathu kukanzima kusibili ukubana sithi ngempela batshontsha ngoba amakhothi asakhangelisisa akukabi le mpendulo ukuthi sibe kwazi ukuthi balecala yini.
Ye baba Mlalazi khonapho ngena sizoba.
Ya indaba ye-corruption sondaba esimangazayo thina abanye. Kuvele kuku-DNA yezanu lwana libona ukuthi lizwe linjani namhlanje. Akulanto eyinya libulalayo ilizwe leliyana ngaphandle kwe-corruption. Ilizwe liphelile ukuphela du sibili ngenxa yokutshontsha abakwenzayo. Batshontsha ngitsho libalele abaselanhloni, bayatshontsha sibili. Lokho esikuzwayo kwanamhlanje okwembuzi lokwezeki izinto ezincane lezi, kukhona okukhulu kakhulu abakufihlayo. Ngitsho yena umongameli welizwe umnumzana uMnangagwa inotho alayo uma kungaphenywa ukuthi wayithatha ngapi, liza kubona okukhulu okungela mkhosi. So akusimangalisi Dube omsanga bayakwazi baphakathi. In fact iningi labantu elihamba lejoyina iZANU-PF liningi elihamba ngoba lifuna ukudla. Kuthiwe sambenini siye kudla batshontsha baze batshontshele labantu abaphuwa. Batshontsha ama-farming puts, batshontshe yonke into nje etshontshekayo sebadlula nge-corruption.
Ye, baba Msakwezo, kuthiwa ke ukhanya ngazani kuthiwa yini abakubandla le iZANU-PF. Njalo lo mongameli layo phakathi kwakhonokho ngoba umnotho abalawo wesabeka phela ngokutsho kwakhe. Wena ukubona njani kulokhu Msakwezo?
Ngiyamangala sibili. Nxa elesibindi esokubana etsho ukuthi i-corruption isegazini leZANU-PF engakhangeli isigodo esisemehlweni abo. Kumele sivumelane sibili ngempela ukubana iZANU-PF okwakhathesi yiyo i-ruling party. So konke okuningi kukhangelane nge-ruling party. Konke angeke ukhangele ukuthi i- opposition ikhuluma ama inputs nani nani bona bengabuzi. Kodwa sizivuzeni ukubana bengabusa. Bona bayayenza njani njoba sibona lezi mali ezidonethi ukuthi bethenga ama bullet car bayazitshontsha njoba siyezwa bona omeya babo labo futhi babanjwa ku corruption njengomeya oweHarare sebebhadele enye company ukubana abathwa ngekaChimombe ukubana yona isupply izinto in full ingakanjani ingakasupply kusenzwa ngumeya oweHarare oba ngowe triple C ekhulume njalo ethi yena ama deal yakhe emaceleni ayamnika $500,000 ngenyanga asiyo corruption yini so asithini thina ama politicians are corrupt.
Ye, konapo ke baba Mlalazi yamuzi uthi hey la ku opposition phela kumbe laba abaphikisayo ukhanya lo mkhohlakalo obumangalisa kakhulu ingena khona baba.
Ye, kulula phela ukuthi baqala ukuzama ukushifta iblame kuthiwe iya ku opposition ngoba abantu be opposition labo sebesenza. Ukhumbule ukuthi ngithe i-corruption ku DNA yeZANU-PF and iyathelelwana. Bonke abantu abasuka bangene ezihlalweni ngaba kuma council la uhulumeni basuka balandele lokhu abakuthole kuvele kunjalo. Ilizwe namhlanje lingokunye kayisikho ukuthi lonwe ngumafume eHarare. Ilizwe ungakhangela imigwaqo usiya komsanga khona lebhinga efolosi eliphelile kungamagodigodi zimbobo kayisiwe meya kobulawayo kumbe nama councillors. Nguhulumende through zinara la yonke into. So i-corruption ilokhu esingathi ngesilungu i-embedded kuhulumende and i-institutionalized. Ukuthi baqale namhlanje ukusitshela ukuthi laba abanye sebenzwe ama-advance payment kumbeni kwathini. Yibo abakuqalayo and laba abakwenzayo uma ku-outside ama-regulations e-finance bakukope kuZANU ngoba iZANU yaqala ukukwenza. Silawo ama-examples amaningi kakhulu ayemali ezinkulu kusukela kuqala nje independence ukuze kufike nanamhlanje kufike kubonasa. Ngitsho nalaba esibabona bebotshwa namhlanje sifuna ukuvalwa njamehlo.
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandele zombusazwe ekele South Africa nomnumzana Kula Msaka okubandla leZANU-PF beqoqa lo Gibbs Dube o Studio 7. Iqembu leZimbabwe Warriors namhla linqobe eleComoros 1-0 emdlalweni weCOSAFA Cup odlalelwe eNelson Mandela Bay Stadium kwele South Africa. Iqembu leli likusibaya sika Group B emdlalweni yeCOSAFA eyalonyaka. Soku isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani Studio 7, njani uthakazi omuhle. Ya, lolu hlelo lokubhalisa ama-graduate luhlale luselayinini lulinde umsebenzi uhlelo lu-right. Njalo uma kuthiwa inani labantu abalama-certificate emsebenzi emathebhuleleni bancane. Siye kuliqiniso bancane just because asinazikolo thina and uthola i-secondary school. Ngena ngithi ama-computers ayila electricity. Ezigabeni eziwu-5 kule secondary 1 abantwana bawokha 3 hours to school. So umntana khona uzohlakanipha kanjani ezifundweni evele efika ekhathele esikolweni. Like example, la mina engisuka khona
endaweni yasechibonde 1 sine primary eyodwa abantwana bahamba 3 hours ke primary umntwana one 6 years mayes hamba 3 hours esikoleni ufika abe njani uyabe khathele ugovernment akazama ukusekhela izikolo afaka ama computers afaka ama wifi ene nama teachers letele ama graduate bangahlali besilethela ama temporary teachers always
yebo yebo linjani njani donke abakhona ku group ayikunasi yaphila yaba nqa ukukhulunywa ngezidakamizwa izidakamizwa lezi ziyazisa ubuhlungu kakhulu nqa ukuthi sokukhulunywa lapha ukuthi abantu bakhuluma izinto abazifunayo mina njengami mina gogo vele ngikhathele ngezidakamizwa ufuna kuvala njengu tshala ukuthiwa yintshengu sokulima zumhlaba abantu bayafa abantwana badliwe emathunjini bayatshila namathumbu nezidala zakhona kusela sidala amadoda aphelile abantwana bahlala bedakiwe ngezidakamizwa bedakwe beze befe akuvalwa nalo waphekinjengu.
Sibonge abalaleli be-Studio 7 siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.